Chirwere chekorera tirikuona kuti chiri kuenderera mberi munyika yezimbabwe izvi zvichionekwa nekuti macases kana kuti uwandu hwevanhu vakurwara nechirwere chekorera huri kuita huchiti wedzerei ende huchienda mumatunhu akati siyanei siyanei nokuda kwaizvozvo tinokurudzira kuti vanhu vazvichengetedze kubva kuchirwere chekorera
vanozvichengetedza nenzira dzipi
tinokurudzira kuti vanhu vageze maoko vasati vabata chikafu vageze chikafu chavo chavanoshandisa pakubika vachigeza vasati vachibika pakubhoilisa mvura voibhoilisa mvura inatsokuchena kuti vasaite chirwere chekorera tokurudzira kuti kana vachikwanisa kuwana mishonga yakaita sana water guard moisa mumvura dzenyu kuti mvura idzodzo dziuraye chirwere chekorera kuti kana makunwa mvura inge yakachena tinokurudzira zvakare kuti vanhu vasashandise mabush toilets ekuitwa tsvina musango zvinoreva chirwere chekorera chirambe chitekeshera chichipararira
kuvanenge vatobatwa kare nechirwere vodiniwo
kune avo vanenge vabata chirwere chekorera ukaona vatanga kuchaya uchiita manyoka akati nyanyiya akaita mvura mvura chinova icho chiratidziro chekuti unokwanisa kunge kurwara nechirwere chekorera kurumbidza kumhanya kuchipatara unobatsirikana kune maantibiotics nemishonga mizhinji yamunokwanisa kuwana chinokosha kazhinji panyaya yekorera inyaya yekuti munhu akanga akurwara nekorera akurumidze kumhanya kuchipatara akurumidze kunobatsirwa satinokurudzira kuti uyo neuyo anenge afungidzira kana chirwere chekorera zvikuru sei kuvana vadiki nevechikuru ukangaona kuchichaya kana mwana achichaya zvakanyanyisa mhanya yekuchipatara nekurumbidza ende muri munzira yekuenda kuchipatara endai magadzira mvura yeshuga neisauti mufambe muchinwa muchinwa munzira kana ari mwana mudiki muchimunwisa padiki padiki kuti pamunosvika kuchipatara anga asiri dhiadhidhi asina kunyanya kupera mvura mumuviri tinoona kuti chirwere chekorera chinonyanya kuuraya kuburikidza nekupedza mvura mumuviri mwana anenge aita dhiadhiresheni kana kuti munhu anenge aita dhiadhiresheni mvura yapera mumuviri ndo paanozoita macomplications kutanga kurwara nechirwere chekorera kusvika pakuzoda kuzoshayika saka kuti titi madates kana kuti nhamba dzevanhu uwandu hwevanhu vanofa nechirwere chekorera huite ushoma tinoda kuti vanhu vano inonzi salt and sugar solution kana kuti ors oral rehydration solution mvura yeshuga nesauti vasati vaenda kuchipatara mogara matanga kunwa muchiri kumba pamunosvika kuchipatara moramba muchinwa zvinobatsira kuti chirwere chekorera chirapike nekurumbidza mukurumidze kupora mukurumidze kudzokera kumabasa.